Vakawanda munyika vanonzi vari kuchema kuti mitengo yezvinhu kusanganisira zvekurimisa iri kukwira zvisina mukara akamboona izvo zvave kusiya vakawanda vachishaya pekutangira. Nekune rumwe rutivi mutengo wezvekudya zvinosanganisira upfu nechingwa unonzi uri kungoitawo chamaramba mhuru pamadiro. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku hakufanirwe kukatyamadza vanhu nekuti hurumende yakatozivisa kare kuti mitengo yezvinhu ichafambidzana nemisika yemari iyo inomirawo nemari yekunze kwenyika zvikuru nedhora rekuAmerica.
Hapana chinokashamadza apa nokuti hurumende yakatotora chinhanho chekuti mitengo yezvinhu yave kumira nemisika. Zvino misika inomira nemusika wemari yokunze kwenyika yeforeign currency. Isu tinoziva tose kuti musika uyu hauna kumira zvakanaka, uri kungoenda nzira imwe chete. Saka naizvozvo kudonha kwekuita Zimbabwe dollar pamusika wemari yokunze ndiyo zviri kuita kuti mitengo yose iri kutarwa ne mafambiro ari kuita zvinhu pamusika iwoyo iwo ari kuita kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira.
Semuenzaniso, mutengo wechingwa unonzi wakakwira kubva pamadhora 14 ane masende 45 ukaenda pamadhora 10 ane masende 45 parofu. Dr. Kanyenze vanoti kuti zvipedzwe panofanira kuitwa muonera pamwe pakati pehurumende nevamwe vose vane chekuita nezvemabhizimusi.
Dambudziko iri rinongopera kana tagara pasi taziva kuti rume rimwe harikombi churu, taziva kuti chara chimwe hachityanyenda, taziva kuti zvinhu kuti zvifambe tofanira kugara tese pamwe chete sevana veZimbabwe, tobatira pamwe chete, tofungira pamwe chete, toonera pamwe chete, toronga nyika yedu tiri pamwe chete.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaThomas Masvingwe vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sechingwa kunoomesera veruzhinji zvikuru vashandi avangavave kurwisa kuti vangokwanisa kuwana chikafu kaviri pazuva mangwanani nemanheru.
Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tikutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda rendi, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Programu inonzi austerity tirikuona kuti ndeyekuunza urombo kuvashandi.
Matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu aya anonzi haasi kunzvengawo varimi ava vanonzi vapererwa nemazano nekuda kwekuramba mitengo yezvikwanisiro zvavanoda ichikwira. Mukuru weboka reTobacco Industries and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kubata varimi vose kusanganisira varimi vefodya, izvo zvinogona kudzikisa ndimo mwaka uno.
Matambudziko ari kungosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neyatiri kuona kuvarimi vefodya. Chirikunyanya kunetsa minyaya yemitengo iyaya yatonzi mainput zvekushandisa pakurima. Mafertilizer, mishonga yekushandisa nezvimwe zvakadaro, magetsi ari kunetsa kuwana, mafuta nemabhidhizi zvekushandisa kurima zviri kunetsei kuwana. Rinowanikwa zvaro apo neapo hazvichiri kunetsa. And uye zvakare mvura haisati yanyatsonaya zvatinokurisisa kuti mvura yekunyatsodyara fodya nekuti fodya ikunyatsosimuka yanaya. Vomungu varimi vachikudyara zvavo fodya.
Semuenzaniso, tsaga refotereza yepamusoro rine uremu hwemakirogiramu 50 rinonzi rave kutengeswa muzvitoro zvakawanda nemitengo iri pakati pemadhora 500 kuendawo kunosvika ku600 emadhora. Tsaga refotereza yepasi rine uremu humwe chetehwo rinonzi rave kutengeswawo nemadhora emunyika ari pakati pe400 ne500 emadhora zvichienderana nekuti uri kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara sezvo vezvitoro vari kunzi vave kusiyanisa mitengo kana munhu achibhadhara nemari yepepa kana yesimbi kanawo achitenga nemakadhi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kusvika pawanikwa mukana wekuti zvinhu zvose zvigadziriswe kuburikidza nekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mune zveupfumi, zvinhu zvicharamba zvichiomera vakawanda munyika veruzhinji vachinonga svosve nemuromo.